Paimbova mupurisa muZimbabwe Republic Police vamaoveni mudyiwa. Mumwe akapona nepaburi retsono mushure mekubatwa nechirwere ichi vasina kunge vabayiwa nhomba yeCovid-19. Vamudyiwa vanoti vakatozonoponera kuchipatara chekuParktown uko vakange vopuwa mweya wekufema kwemavhiki matatu sezvo vainge vozarirwa uye vagara vaine chirwere cheasthma.
Tasvikakumba ndobva ndangofunga kuti ayo. Inenge flu manheru ndakuda kunorara ndakanzwa kuti haisiyo flu pane zviri kutova zvakakosha zviri kuitika muviri mangu kwakuedza ndakunzwa kuti aiwa hazvichanyatsoiti zvakanaka takazoenda kwachiremba chiremba ndobva titaurira kuti problem tiri kuti izvo munenge makasangana nechirwere chiriko ichochi ichi that's COVID-19
vamudyiwa vaendera mberi vachiti vakashamiswa apo vakapedza kugeza vakatarisa pachiringiro vakaona mufananidzo wavo wairatidza kuti vainge vasara mapfupa chete.
Svikakumba kusimuka ndaizvizvo ndisimuka angu zvakanakanaka asi ndasimuka ndikagara pasi ndaita fanika munhu andofamba 50 or so kilometers pandakati ndoda kudi ndoda kuti ndimbogeza pandakapinda mubathroom ndapinda mubathroom ndokutoseka zvangu ka asi zvandakaona ndakashamisa ndichitarisa pagrass I was surprised by the thing which was appearing before me, a mere skeleton. My skin yanga yakwatuka pandakapedza kugeza kwene aibuda mumusoro nchida kukama musoro wangu
mumwe mugari wemuHarare kuTynwald North vaProvidence moyo vanoti vakabhadhara mari yakawanda zvikuru kuti varapwe chirwere ichi vari kumba kwavo vanoti chirwere chavasiya vasinganyatsogona kumira kwenguva yakareba zvekuti kuti vaende kuri kubayiwa nhomba kune vanhu vakawanda zvinovanetsa.
Ini ndakarwara nechirwere cheCovid-19 kwemasvondo anokwana kuita mana. Ndakangotanga ndichipera simba kusvika ndanga ndisingachakwanisi kufamba zvakanyatsonaka. Ndairwadziwa pachifuva asi ndandichikwanisa hangu kufema zvakanaka. Ndakazokwanisa kuenda kuchipatara mushure memazuva anokwana kuita mana ndokuzonotesta positive. Achibva vandipa prescription yemadrugs ndiri pamadrugs iwayo ndakatangawo kunzwa appetite ichidzoka ndikanzwawo kuti ndakunyatsowanawo simba mbichana mbichana asi chakaramba chichirwadza chifuva asi zvino izvi aiwa ndakunzwa zvakanaka ndakatesta negative mazuva apfuura aya.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano avo vari kuita ongororo yemishonga yeCovid-19 muzvare Miriam Chemanza vanoti vakabayiwa nhomba vakatapurirwa chirwere ichi havazonyanye kurwara sevasina.
Dr. Varim, rudzi uru rinotapukira zvakanyanya nekuti rine simba pamusoro pemamwe marudzi eCovid atinoziva. Rinokwanisa kuzviratidzira mhando dzakawanda dzakasiyana-siyana panguva imwe chete. Rinobata vanhu vakavhakisinetwa, rinobata futi vanhu vasina. Asi kumunhu akavhakisinetwa, marwarire aunoita akasiyana nemunhu asina kuvhakisinetwa.
Nyanzvi yeutano Dr. Tinashe Gede vakurudzira veruzhinji kuti vabayiwe nhomba yeCovid-19 uye kuti vasateerera zvinobuda pamadande mutande zvisingabvi kunyanzvi dzeutano pamusoro penhomba dzeCovid-19 sezvo vanhu vakawanda vari kupedzisira vapinda muna Tice River. Vaendera mberi vachiti panguva ino yeCovid-19 chakakosha kubayiwa nhomba yechirwere ichi nekutevedzera kurudziro yeWorld Health Organization yekuti vanhu vapfeke mamasiki, vageze maoko uye vagare vakataramukana kuitira kuti chirwere ichi chisapararire. Pane gwaro rakaburitswawo nehurumende rinonzi COVID-19 Admissions and Community Deaths by Vaccination Status riri kutsinhirawo kuti vanhu vari kufa zvakanyanya nechirwere cheCovid-19 vanhu vasina kubayiwa nhomba. Gwaro iri rinotiwo vana vadiki vave kunyanya kubatwawo nemhando yeCovid-19 iri kutenderera munyika yeDelta variant. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirim Dzamiri.